A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, October 27th. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungamili Nkomo.
And tonight on Studio 7 Live Talk, we are going to talk about the outcry following the government's decision to buy motor cars for traditional chiefs ahead of the 2018 elections.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 6065 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, we are streaming live on our three websites. That's www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, as well as on www.voashona.com.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about the alleged politicization of traditional chiefs by the ruling ZANU-PF party.
The government has procured 226 Isuzu double cab vehicles for traditional leaders. Earlier this year, the government also splashed millions of dollars on more than 300 top-of-the-range vehicles, which included Toyota 4Runners, Ford Rangers, and Toyota Corollas to allegedly appease security chiefs, the army, and the police ahead of the 2018 general elections.
And, of course, President Robert Mugabe is expected to address the National Council of Chiefs conference tomorrow at Large City Hall in the city of Kings and Queens, that is Bulawayo. And Mr. Mugabe is expected to hand over some of these vehicles for the chiefs. But the opposition, MDC, has taken a swipe at President Robert Mugabe for allegedly politicizing chiefs. The MDC, in a statement, says chiefs shouldn't be reduced to become ZANU-PF political commissars whose loyalty and support is bought by the purchase of cars and other perks.
And again, if you wish to contribute in this very, very important discussion, call us live and direct at 001-202-619-2077. Also, you can send us a message on WhatsApp. The number is 202-619-2077.
Onguka hama wadiwa nasi, tila utitinge tichitaura nezwe kutengwa kwezvikakarara zvemotokari ne hurumende dzichipiwa madzishe. Vamwe vari kuti sei hurumende yafunga kutenga motokari idzodzi panguva inoyi nyika yatarisana nesarudzo. Asi hurumende iri kuti aiwa ko vari kuchema-chema vanopikisa nevamwe vari kuzvishora. Chii chamunoda pamuchato wedhongi nebere, hurumende inotiyo yagara ichiita zvinhu zvakadai nguva dzose uye madzishe anofanira kuremekedzwa. Nekudaro zvakakosha kuti vaone motokari idzodzi. Asi aiwa vamwe vanoti maitirwo azviri kuitwawo nyika isina kana kobiri ndo zviri kuita kuti vange vachigunun'una. Toda kunzwa pfungwa dzenyu imi vateereri nevamwe vari kutiona paRadio to TV paFacebook apa kuti muri kuzvionawo sei. Antungamiri.
Yebo, Blessing, kunjalo linjani emakhaya ngosuku lwanamhlanje, usuku lwangelwango lwesihlanu, sidibana ke kuhlelo lwe-Live Talk. Udaba olusegudwini lamhlanje eludaba lukahulumende omemezele kuliviki ukubana sethengele izinduna izimota lezi okuthiwa ngama twin cab ezihambela phezulu ama Isuzu ayedlula amakhulu amabili 226 babuthene nje inkokheli yosiko izinduna zibuthene kobulawayo zilomkhosi omkhulu njalo zizahlangana lo mongameli Mgabe kusasa lapho azipha khona ezinye zalezi zimota ezithengwe phandle kwelizwe ngokuthi okukamphathi intambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Bayakhala-ke abaningi ugoqela uZulu nje jikelele abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labamabandla aphikisayo bathi kusobala ukubana uhulumende lapha usezama ukuthenga izinduna ukuze zimkhankasele ziqinile kukhetho oluzayo kanti-ke ngokomthetho izinduna inkokheli yosiko ayivunyelwa ukungenela kwezombusazwe. Yilo-ke udaba esingalo lamhlanje. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisibambe ku-001 202 619 2077 kumbe lisithumele okuzincwajana phela kuWhatsapp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Silithinteke lingene kuhlelo.
Tungamili, of course, today we are lucky we have an in-studio guest. Tinava Mike Omambo, but funga kutitsikao padupama studios edu VOA muno mu Washington DC. Makadiva Mambo.
Tiripo edu esu magadi kwa junga.
Ai, watirina, wa junga, wa varu diwa zulu. Wa junga, nechita tu na mkuma Chris. Vamambo, mungatunza uti chicha ita uti munge mchi shika muno mu Washington DC.
Chandikondere chandichita muno mu Washington DC. Nisha uti ndawe ya kuzoshanya kuzoona Studio 7 no terera tiri kumusha kuzimbabwe suwa roga roga kubana 7 kushika na 8 saka nangoti kuwana vandanka ndashanyi na muno mu karaku Pennsylvania dipereke zei tinoona Studio 7 chandikondere chandichita kunoko kuzokuona emese tunga mili nkomo jonga kande mili standegi de mshanga na kose ya wandinungustigo wanzwa saka nafara kuzivana nabo.
Ichikwanza pa mepo. Saka ndezvipi zvirongwa zvablo wadzo ufarira kuteerera bache muri kumushawo?
Zvese kubva noteerera kubva news dzechishona dzichindevere kusvika kulive talk. Kana nai ndondinambudzo ndinozorata zvakundozoteerera zvimwe zvinozouya pamashure apa. Zvirongwa zvose ndinozvifarira.
Haiwa zvinofadza zvikuru.
Hai, siyavonga baba Mlambo. Ekhaya kahle kahle lake ngapi?
Mambo.
Ndadaro kana ti mambo.
Wati mlambo.
Hai, wandati mambo.
Okay.
Ndati mambo.
Eka yakanye kanye ngele masvingo kutwa mchakata kumurambwe. Chief Shumba. Kuzasi kweMorgan Star. Nekuwazwa kona.
Ngale kwatwa ngumaye Mgabe hanze masvingo ndokumzinda sekunalizi. Hai, siyabonga baba Mambo ngokusethekelela kuhlelo lamhlanje. Yiyo ke iStudio 7 iyona le siyajabula nxa lisithakazelela ekhaya lilalela umsakazo liqhubeke lisisekela kanjalo.
Hayi, siyathaba lathi kuba lani bana eStudio 7.
Tirotara nenye mazi mambo kana sine mazi saka I think Mambo is a very relevant guest.
Yes, indeed. And we have another famous son of Masvingo. Of course, that's where my mother comes from. We have Mr. Obed Gutu, who happens to be the spokesperson of the FDCT. Mr. Gutu.
Yes, blessing, good evening, listeners. Good evening, Zimbabwe.
Zimbabwe. Va Gutu Ntunga varimo mu Lilie Jema Chips. Now, Mr. Gutu, you released a statement today saying that, of course, your party does respect the institution, but you are not very happy at how the government is going about doing its business. Why are you concerned by this buying of cars at this juncture?
Blessing, the statement that the party issued this morning our time is basically to say that as a starting point, we have always as a party respected the institution of traditional leaders, that means chiefs, headmen, villagers, respect the entire spectrum of our traditional leadership structure from the lowest to the highest level. The main point of contention that we have with the latest decision by the government to buy 226 Isuzu twin cab buggies for chiefs is because the timing is obviously deliberately meant to influence their role in such a way that it's some kind of a naked vote buying gimmick by the ZANU-PF regime. This is obviously meant to have the chiefs operate as de facto political commissars of ZANU-PF, particularly as you know, the country is already in electioneering mode. Right now, the biometric voter registration exercise is ongoing. In fact, the first phase ended on October 25, and on Sunday, October 29, phase two is kicking off. And we are obviously very much aware of the fact that the chiefs are now being pampered, if I may use the word pampered, by ZANU-PF. Not because ZANU-PF likes the chiefs. ZANU-PF has never really respected our traditional leaders. They've always wanted to abuse them, trash them for their narrow selfish interest. That's why you notice that for the past 3, 4, 5 years, the chiefs have been saying to the government, please, why don't you buy us vehicles? We have nothing to use. We have no decent mode of transport in the various areas of chieftaincy. The government was stubbornly refusing to even listen to the chiefs, please. And even in the Senate, there are a number of chiefs who are senator chiefs who sit in the Senate, where the president of the Chiefs Council, Chief Fortune Charumbira, also sits. They have been vehemently clamoring over the past few years, calling upon the government to listen to their pleas for transport, and they were being treated with utter contempt. But now that it's convenient for ZANU-PF to want to use the chiefs as political commissars, literally to make them commandeer the subjects in their respective chieftainship areas to vote for ZANU-PF during the forthcoming election. Now, all of a sudden, the government pretends like they like the chiefs and they have subordinated many other pressing things in the country, like the issue of our public hospitals, where, as we stated in our statement, there is a debilitating shortage of basic and essential drugs and medicines, even basic painkillers like paracetamol. You don't find it. Drips, bandages. So that when people get admitted to public hospitals, Parire Nyathwa, Harare Central Hospital, Mutilo, Mutare General, Gweru General, Mashingo General, Karoi General, Kariba General, Chinoy General, Bindura General, I can go on and on and on. If your relatives don't buy those essential medical equipment, then you are just going to go to hospital to die, no matter how minor your ailment might be. We also raised the issue of important machines like X-ray machines, CT scanners and PET scanners. These are very important machines, particularly the CT and the PET scanners, especially in view of the advent of NCDs, non-communicable diseases, hypertension, diabetes, cancer, etc., etc., which are now wreaking havoc. Actually, more people are dying from NCDs than from HIV and AIDS in Zimbabwe at the moment. But no single public hospital in Zimbabwe has got a CT scan. And if somebody wants to have a CT scan done, they are referred to private hospitals or to private doctors where the cheapest CT scan costs $600. So just imagine, listen, this is way above the reach of ordinary people. It's way, it's more than the salary of the of an average civil servant. So all we are saying as MBC is it is not because government loves or likes the chiefs that they are buying them cars now. They are actually being bribed, a naked bribery, to make them become ZANU-PF political commissars. The moment that they do their that role, and ZANU-PF gets what they want from the chiefs, they are dumped until the next election. So we are saying, as the MDC, we should respect our traditional leaders. We should not use them like they used to be used by the colonial regime, where they were used as stooges, as puppets, to suppress people. So we are saying ZANU-PF has simply taken the template from the colonial regime of disrespecting our chiefs, abusing them, trashing them.
Thank you, Mr. Butu.
Big no.
Thank you so much. Please do stay on the line. Ntungamili, I think we have a caller. Let's just quickly take the caller and come back to you. Tina Mkomangoni. Magadi Mkomangoni.
Ndipo Magadi. Ndipo Majonga.
Ndipo my blessing. Magadi Zenyu.
Oh, blessing. Makasimbera. Eh, hamuchimboni pizza. Mchinongwade chimbori zariza. Hey, this is a guy, Richard.
Tinotenda, right. Tipeo pungwa Zenyu panyai.
Ah, panyai. Mbunzo wangu ndo kuti iyo. Kana wa zinuzitwa transparent. Kwa sayi. Zizozi kana wanu, otari sara nema elections, do po iti wa maji, zizozi kana na tikatari sa ziru kuitika nenguwa paru kuitika wamo wargu kangani kwa ne kana watu wargu pisiru wa Zimbabwe wargu hini lachiro wa ku Zimbabwe kuma zichifungi ziru wa kutindele ruling party. I think Zimbabwe ya tanguwa ya kanaka ya kuti waku responda kuma oppositions kuti ama oppositions anfazanga ari kwa kudara wanga wasinga respondi. But yes, takuona kuti turi yacho ya vaa kuita, vaa kushanisa madzise kuti vanhu wange vachikanganiswa kumisha uko kuti vave nesimba nekuti vanenge vaitirwa vaona sekuti vaitirwa zvakanaka ivo madzise but vanhu vachitambura kumamisha uko vachidawo kuchinja kuti dei pati ndaimwe government.
Aiwa tinotenda.
Tinoona sekuti kutengwa kwaitwa mota zvichitengerwa madzise, madzise ndiwo ano shanda nevanhu kazhinji kuti vaite simba rekuti ruling party inge ichiramba ichiwana simba rekutonga vachiitsigira. But otherwise tikatarisa kuvanhu, vanhu vari kushupika kumamisha ikoko kana iwo madzishe vanozviziva.
Aiwa tinotenda zvikuru Mukomangoni nekupinda muchirongwa chedu. Tinotenda zvikuru.
Vakuluma avalaleli vati hai kukanya kukona kukona lapa ngoba kungani kusiza ngalesi sikhathi. Bayacabangela-ke abaningi ukuthi hayi uhulumende lapha sezama ukuzidingela usekelo phambilini kokhetho luka-2016. Baba Mambo uyayizindaba bakhuluma abalaleli uyatsho lo baba uGudu ukuthi hayi bona njengebandla le-MDC bayakukhuthaza mpela ukuthi inkokheli yosiko kumele ihlonitshwe njalo inakekelwe, kodwa okwenzakalayo manje kusobala ukuthi hayi kule politicization ekhona. Uyibona njani le ndaba la?
Lami ngivumelana layo ubaba uGudu ukuthi izinduna zabantu phela anti uyabona esintweni ethina sithi umama ngumama wabantu bonke, uyazala amapofu, uyazala izilema, uyazalani, kodwa ngumama wonke. Kufanana lezinduna, izinduna zabantu bonke, umuntu weZANU, umuntu weMDC, umuntu webandlo lipi, umuntu webandlo lipi, wonke ngabantu bezinduna. So izinduna finally zibe zisupporta i-one part. Lapho ngiyavumelana nalo baba uGudu khonapho.
Sithathe abalaleli lapha blessing, kulabalaleli njalo abaloba kukazi letu le Facebook kulo kazi mangena uti yena sengathi ezakithi kwemthwakazi zinganga zithathi lezo zimota ngoba abantwana bazo beswela imali yokubhadala ama school fees and gabakwazi lokusiqhuba lezo zimota ngkhona bezaqhatshelwa abaqhubi kiki is a job creation anzi namangena mazisha acho agone ku driver saka pane job creation ichaitika ipapo nekuti vachatsvagirwa ma drivers sikhangele lapha uGamelihle Gama uti futi lo hulumende ucabangisisa okwengane ube uthethe imali wasiza ezibhedlela noma ezikolweni ziningi indawo ezidinga usizo elizweni kodwa yena ukhetha ukuthengela izinduna imota onkosi yami waze wehluleka umuntu omdala kuzoba lo Jeff Moyo uthi yena izinduna azithathe imota kodwa zingavuma ukusetshenziswa yiZANU PF kweze politics anzi naba Jeff Moyo blessing anzi wongo moto kare ngavatore asi vasabvume kushandiswa neZANU PF zvinoitika here izvozvo
kavedo rekatidzwa kuti vanhu vari kutiwo kudi makasununguka kufona tiri kuona vamwe vari kunyora paFacebook vakati wandei kuti tivafonere foni dzinombonetsa pano neapo asi tinenge tichida kuedza kuti tikubatei titaure nyaya yacho WhatsApp number is 001-202-465-0318. I think we have our second guest, Antungamili, that is Chief Edson Chiwota. Chief Chiwota, how are you?
I'm okay, how are you?
We are doing great, and thanks for joining us this evening.
My warm greetings to you all. I think we had just had the time without speaking to each other, but it's important that we share common things that have an interest to the public.
Indeed. It has been a long time indeed, but thank you so much. Now, Chief Chiwota, what is your take on this controversy that is brewing now? Some people are saying, of course, there's nothing wrong in the government purchasing cars for the chiefs, and others are saying, well, it might be good, but it's the timing. It's, you know, election time, and some people are saying maybe this is politics. What's your take on all this?
Thank you very much. I just want the public to be conscious and very much conscious of whatever they think or what they say about traditional leaders. It's unfortunate when one is speaking of things that are not politically motivated and giving orientation of a political interest. The chiefs deserve welfare in the first place. People should agree with that. It is only when the welfare is extended by a person you have another thing around. But I think any government that might come in might also extend this welfare to the chiefs. So I don't see any reason why we should any politicalities in the process. It is only the time that people believe it is going to be used otherwise, but there is nothing like that. A chief is a chief of everything that is within his jurisdiction. And he goes to use a car so that he is able to travel to meet his people in the very area that he resides. The challenge that people have is when these things are done at the time, when they have feelings or they think certain things might be not in their very line. And I think these are some of the things that people need to correct. But I don't see the thing around it.
asika vachihota mukuru wemadzishe va
charumbira
vacharumbira is on record vachitaura ivo kuti madzishe vanhu vanotsigira bato rezanu PF bato rinotonga saka kana vanhu vakunyunyuta kudai vane basis nekuti vari kutarisa mashoko akataurwa nemukuru wenyu vacharumbira
ndingaitika zvise ipapo MDC pavange vari mugovernment vange vachiti kuna vamugabe mutungamiri wedu president wedu nanhasi uno vari muparamendi vemdc vanoti president wedu handizoziva manje kuti mutsauko uri papi madzishe vanoshanda nehurumende irespective yekuti akaita sei akaita sei angava aine pati yaanotsidzira angava aine chii but vanoshanda nehurumende munhu anenge ari pahurumende panguva iyoyo ndiye wavanoshanda naye tinozoitika manje ndechekuti individuals their own interest and let's be clear about it that individuals have their own interest
Tinotenda ishe chihota rambai makabata. Let's Mr. Gutu, we only had 10 minutes with him. We had a prior engagement. Mr. Gutu, your last word.
My last word, really, Blessing, is that I would want to emphasize that we do respect the institution of chieftainship. In fact, the entire spectrum, the entire gamut of traditional leaders. The main problem that we have is to have a situation where traditional leaders are actually abused and they become virtual, political commissars of not only the ruling party, but of any party for that matter. Because the constitution is very clear that traditional leaders must be apolitical because they must not be seen to be political activists. So when we had the chief, Kosin Charumbira, saying that Madzishe, now that you have been given card by the government, you must make sure that ZANU-PF wins. You must campaign for ZANU-PF. And that coming from the president of the chief council is not only unlawful, unconstitutional, it's actually thoroughly regrettable and frightening because we are talking of the head of the chief council in Zimbabwe literally ordering his junior to campaign for ZANU-PF. So these are the issues that we have a major problem with, to say, why should Chief Fortune Charumbira publicly order chiefs to campaign for ZANU-PF? Of course, chiefs are entitled to have a political opinion of their own, but then they are supposed to be apolitical constitutionally. We are not going to interfere with their constitutional right to vote for any party of their choice, but they should not be politicians. They should not be political activists. That is what the constitution says. So my parting shot to listeners is that our chiefs disregard the likes of Fortune Charumbira. These are people who are simply singing for their supper. They should know that we respect them as chiefs, and they should refuse to be used. They should actually refuse to be treated like little children who are told to jump and without even asking, why should I jump? And these are the things that we want our chiefs to address. They should know that we respect them. Chiefs are custodians of our cultural values and ethos, and they should never, ever allow themselves to be abused to such an extent that they become willing tools and stooges, if not puppets, of the ruling party of the day. That is our position.
Thank you so much, Mr. Gutu, for your time.
Thank you very much, Blessing. Thank you for having me.
Thank you.
Why are you here?
Ndiani
chief vanga vari pari
vachihota vachiripo
kwani ndanofunga kuti vaenda vanotora motikari yavo kanyana
aiwa tinotenda zvikuru vagutu hanzi munozovafonera tichakufaina namba dzavo. Tinotenda zvikuru.
Tate mulaleli lapa Blessings ilo mnumzana Nyoni, kunjani baba Nyoni?
Sikona baba Blessings kunjani?
Nayi siyaphila, uyizwile indaba?
Angiyilalele sikile.
Pose lakho ba.
Mina lokho kokuthi kuthiwa izinduna zikhampenela izanu, lokho mphikisana lakho, kodwa izinduna
iqhubeka ba. Hello, Nyoni.
Might be a bad connection there.
And mbona ula segile ula banyabana.
Tuna mkoma Farirai Manyere. Makadi mkoma Farirai.
Bangu wanangu makadi muri ukoko kwa Amerika uko.
Ai waisu tirinani kurise iko uko.
Hakuno South Africa nasa nai wa kurinani kupisa kurukuita kushoma.
Ai wa zirinani kuti vanhu vanga vachikomplaina kuti kunenge kwanyanyisa kupisa ndazwa kuti vacharwa kuti kuharare zuva rikuita kunge rakuda kutodonha. Right, tipewo pfungwa dzenyu.
Pfungwa dzangu vanangu kande dzokuti zvokwadi tiri parumana nzombe. Zanu PF zvokwadi iri kushandisa vana babo nemadzishaya kumusha uko. Ndakamboti ndichida kuinda indobva obhoera ndichibva pamurambinda paya ndiri kudhuze nekwati tsunge kwachifu. Asi ndakaona vanhu vairwara vachibva muchipatara. Tichavakumbirira kuti onai matransport yekuiswa kwakare kwati tsingo uko haisi kuita zvakanaka. Madii kutakura vana mbuya vari kurwara vanzi vane mari here yepeturo. Maona ndokuchiona kuti motikari yacho yakatengiwa nemari dzedu isusu vana tiri kushanda. Saka dei vabatsiro havo vamwe vavo vari kutambura saizvozvo, asi vakaramba vakaenda vachingungurutsa vaine vana vavo chete. Asi vana mai vavo vachisiyiwa chemberi. Saka zvinotirwadza mufunge kana vanhu vachipuwa zvakadaro. Dzai munhu anotravhera 20 kilometers achienda kuchipatara vadii kuisawo mishonga muzvipatara umomo kana kudhuze makliniki ari kumadhuze nekwana chisi ukoko, vanhu vasafambe edistance yakadaro. Asi votengera madzishe motokari dzavanongofamba nemhuri dzavo.
Aiwa
nyangwe dai kuri kuti ipei yavo asika haisiri pei bai, vari kupuwa mari dzepei. Vopuwa futi dzimotikari, asi vanhu vacho vavanotungamira vachitambura. Vopinda futi muvanhu vakutaura kuti kana uchida kuti ugare mudunhu rangu uya uvhote uri mumashure mangu uchinoti pachikomopo. Pachikomopo nyangwe ticha unozi akadzidza anonzi pachikomopo. Achinyorererwa. Zvino madzisha aya vari kutadza kuziva kuti basa ravo nderei. Nderekutungamirira isusu vana vavo, asi vakushandiswa futi nehurumende iri kutonga ipapo. Vatione isusu tiri kunyika dzinedzi kutiza umhondi, nokuti tikataurisa futi vanotiteverera kutsimbo mugodzi kuda kutiponda. Tikapondwa saizvozvo tonomhan'ara wanzwa aiwa havanzwisisi vanosora hurumende iripo. Tingarege kusora here nyangu dai baba vachitadza. Ndiripo kuvaudza kuti baba muri kukoniwa demamati zvakati. Ndo zviri kutirwadza izvo zvokuti hurumende yedu yezanu PF iri kutidzinyirira. Nhasi vanhu vari kurobwa takanonzi ndandiri kwaseke inini ndokwandinobva kuchitungiza uko. Ndakaregista. Asi unonyatsoona kuti vamwe vanhu vachitaura kuti hatiregiste because hapana change. Takarobwa vanhu vakarobwa kuunit N kuchitungiza uko. Asi vakarobwa vacho ndo vari kusungwa. Varova ndo vari kunzi ndo vanatsa. Saka dei mareforms achinjwa, dei MDC ati nemamwe maparties ayaka vagona kubatana vonotaura naamakarawo kuti maelections avo hambofa akaita free and fair kana utungamiriri kana nemareforms asina kuchinjwaya. Mapurisa ari kushandiswa, masoja orishandiswa, masabhuku orishandiswa, madzishe orishandiswa. Ora tiri kunovhoterei kana zvinge zvakaita saizvozvo? Why?
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Farirai.
Yagadziriswa vana vamai vangu.
Tinotenda zvikuru.
Maelections ari free and fair. ndava gare pasina
mukoma afanirai rega histori yavo atereri
yatakanyora gore ra 2013 vakasiyanirwa naivo vamugabe ndaitedzerwe nemazvo
tinotenda zvikuru mukoma afanirai tinotenda zvikuru rega histori yavo atereri tungamirikova
si lava laleli lapanga akatatu mulaleli kodwa ivava mambo yaveza vayakhuluma vantu lapo vela khona emasvingo inkokheli yosiko yona injani iyangenela kakhulu yini kwezombusazwe ingemuva kwebandla lezanu-PF kumbe bayakhangela nje wonke umuntu
inkokheli ezinduna lezi ziyayisapota i-ruling party konke lasemakhaya ngakithi amasabhuku ayatshelwa ninduna ukuthi hambani liyotshela abantu bayavothela izanu-PF yiyo iqiniso leyo ngiyavumelana labo abantu abatsho njalo
la ngithi lapho emvela khona ngiyake ngizwe bekhala abantu ukuthi osobhuku batsheliwe izinduna ukuthi bonke balandela khonale baba balandela ibandla elibusayo kodwa nile themba bakhona abanye you know abazimele bodwa sithathe omunye umlaleli lapha ose-South Africa osibakhululi kunjani mnumzana ye ibizweni libize kuhle ni sibakhulule
ya sibakhulule
sibakhulule hey lo muntu lobe lapha ngazi lobe kanjani kunjani emzansi baba
hayi emzansi ulungile akunankinga
aha uyizwile indaba
hayi izindaba lapha ekhuluma ngamakhosi ukuthi azo athola izimoto
mhm
izalo vele ukujwayela ukuthi mathi kuyafika ukhetho ibayenze kanjalo ibanike lokungamathotsho kungasebenziyo ukuthi i-two days kuyabe kufile namagedlela ikhampena ngakho khona lokho into imota kabathathe kodwa bengayivoteli bengayiphuseli labantu ngoba bakujwayele izini ukudla uyathola sokuthiwa hhayi umsebenzi e-South Africa ukudla kakutholi kodwa abantu benamba bonke so abayetsheli into yawena leyo kodwa-ke ma unikwa okuvuthiweyo kuyadliwa thatha kodwa ungayivoteli izanu
aha kapula kodwa hayi nxa sokuvotwa laphana ungavoteli izanu lanxa ungayithandi
kunokuthi khona abantu laba bona bayafoselwa bayakhohliswa ngento zeni ezizamafutha yini ekhohlwa ukuthi kungadlula ukhetho isikhohliwe nabo
hhayi siyabonga mnumzana ngokungena kuhlela
hhayi nami ngiyabonga kakhulu
ye uyakhuluma lapho usibakhulule uthi izinduna thathani izimota kodwa nxa sokufika isikhathi sokhetho lingayisekeli izanu-P F kodwa kumele sikwazi njalo sikuhloniphe ukuthi zikhona izinduna vele ezingezezanu-P F ezisekela ibandla lezanu-P F ngakho ambona ukuthi umuntu onjalo lanxa solufikile ukhetho engatshiyana le bandla lakhe ndiutaurapa blessing kuti kunyange zvakadaro vanhu vari kuti aiwa zimotokari itora henyu asi kana yasvika nguva yesarudzo musavhotere bato rezanu-P F asi ndikutaura inini kuti izva tinofanira kutambira sevanhu ndezvekuti madzishe aya ane mapato anotsigira akasiyana siyana sevanhu saka kuzoti munhu kana ari wezanu-P F kana sarudzo dzacho dzasvika kuzonzi haavhoteri zanu-P F zvinotonesa ipapo
zvinenge zvakaoma
zvinenge zvakaoma
and I think we have a video ntungamiri from one of our stringers in Bulawayo let's take a listen
ibizo lesibongo ibizo lenu
lesibongo
ibizo lesibongo ibizo lesibongo
ndinguzebhetia tabengwa
okay chief tabengwa chief chundura ncela litsho ukuthi njengezinduna liphatheke njani
lapha asikaqeqeqe namhlakuyakha of course into perfect but sikuyisisindo sikhona
imani ichonayo iyene line ukugcina isizwe uminister omutsha esithi uzakhulumisana lani kuhle ndivumelane ukuthi lizathola malini.
Ya yanti iyalawenzileyo ayisoholo. So uma iyalawenzi kokokunikwe isibongo siyamukeleke.
That there, of course, was Chief Chiwundura at the National Council of Chiefs Conference in Bulawayo. President Robert Mugabe is expected to grace that occasion tomorrow. Tinemwe mtere rintungamili mkoma Gerald. Magadi mkoma Gerald.
Magadi enyu.
Aiwa tiri nani zwedu. Kurise yiku Johnny.
Kuri nani zwedu. Tiziko tirungota mbuzika. Zami pe vijita mashura kumushawo.
Saka muri kuona senyaya yekutengwa kwezvikakarara zvemota idzi.
Ini chandinoona tingaswera zvedu kunetsana nezvakawanda tichiti zvazodai zvazodii. Iye tinoti ZANU-PF haina basa nevanoshupika nevanotambudzika sezvazvichitaurwa nababa. Saka chavo chete kusunda bhora ravo kumberi kuti vagone kugohwesa iyo vachiramba vachiita matama iyo mhuri nenyika ichitambudzika. Izvo zviri kurarama tiri kunyika isiri yedu. Kwatikuitwa nhapwa nanhasi vanotirambidzira kana kuti tivhote tiri mune dzino nyika tine tichinzwa muchitaura pachirongwa paredhio apa. Saka ZANU PF haina basa nevanhu, ine basa nezvavo zvavanoita. Vasinei nezanu PF vanonzi ngavasa havana basa. Saka zviri nayo vanopa zvavo machifi avo motikari. Zvikuru vakuti machifi avo ari kutofarirawo chirongwa ichocho nekurarama kwavo nekuti vanenge vaitya pari nani. Zvenyika izvi kana kuti vanhu vanotambudzika handiona kuti machifi avo vachine shungu nazvo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Gerald.
Alright baba maita basi.
Tinotenda zvikuru.
And we must point out, Blessing, that these cars, pay local government minister, Sevia Kasukwere, these cars are being imported, but from where we don't know. I was very curious. I went on the Isuzu South Africa website just to check how much one vehicle cost, and a brand new vehicle that's the same you know type that's being bought for our chiefs, a double cab, it costs about 365,000 rand, I think, and in terms of US dollars, that should be roughly 25,000-26,000. But the thing is, we don't know where these cars are coming from, and normally they don't come from South Africa.
No,
they
don't.
Yeah, they import them from somewhere else, and normally they cost higher than that.
Well, tombodzoka kwamuri va mambo tichitarisa nyaya yemuri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu. Asi tichivagoti vambotaurawo nyaya yekuti nyangwe munguva yerodisha ndorimwe rari dambudziko rekuti vamwe vaiona sekunge madzishe anenge anomboshandiswa nehurumende inenge iripo. Asi madzishe vanofanira vakakosha zvakadii tichitasa upenyu hwedu isu vanhu vatema?
Nyaya yemadzishe, madzishe akakosha zvikurusa zvikurusa mutsika dzedu isusu vanhu vatema. Kechiposhi ndekwekuti ndive vanenge vachiti tarisira matinogara munharaunda dzatiri zvokumamisha tinenge tina masabhuku. Vanhu vanokonana vari mumusha, asi kana vakonana vari mumusha vanoenda kwasabhuku vanogara pasi tsedare. Kana sabhuku akonewa kuti agadzise nyaya iyoyo ndokwainenge ichisimudziwa ichienda kumadzishe. Saka madzishe anofanira kuti adini, anogadzirisa. Nezvimwewo zvokuziva kuti mutsika dzedu dzechivanhu kune zvatinenge chiita sekuti mudzoro. Maona iwo ndo vanenge vachititungamirira kuti tiite mutoro wekuti tidini tinamatire, tinenge tichinamatira mvura pachivanhu chedu.
Vamwe vanoti mukwerera.
Mukwerere, vamwe vachisokumatonjeni, handi vaenda kumatonjeni. Vachinodini, ndo zvinenge zvichiitwa, ndo basa ravo ravanenge vachiita kuti vadzosere mutsika dzedu. Maona. Saka sokutombotaura kwandamboita murimi rokundevera kuti madzishe vakangofanana namai. Mai ndimaivo muroi. dimai we mbava, dimai we. Saka kana mwana wari muroi, kana utiri mbava, kana utiri mondi. Mai avangarambi mwana wacho na utasu mwana wangu. Kasi vano wadini, vana wose. Mai vano kukwila vana wose. Ndo zinefangu wati zidini, zituwe na mazishe. Ndo zati notarese wati titi na mazishe, masa mazishe, aite izo zezo. Kuti kune mapatu, ezo matongeri we nyika. Wongu, kune MDC. Wangu kune ZANU PF, wangu kune NPP, ameno, kakoni matonge kwenye nika mapato. Ashana. Asuba na wose hawa, vari paswa mazishesha. Saka isha anga zote, nukunda wana wangu, we MDC woka, kana nukunda wana wangu, we ZANU PF woka kwete. Kawadi, wanungu wana wabu wose. Saka ngawasi ya nene zenyezo, kusaruza. Kuti, isusa mazishesha, tininge chunga mira zakati. Iwo nga wangu, wazi zivile sapacha woka, hivyo suwa wano sapota. Kwete kutuwa saruzi le nika yacho na yose. Toma wanira ndiri kuita mpanya yei.
Aiwa, icho kwati. Mwanyazo ba dede ni mkano.
Kibu zokira kuna Chief Chiwota. Vachiwota, chiri kuita kutiva nubakawanda wa gunungu nene nye ii. Ndeche kuti ufumi wenyika waenda kumawere hakuna kumira zvakanaka. Vari kutaura vatereri hanzi muzvipatara hakuna kumira zvakanaka, pana mapirisi mishonga iri kushomeka nekuti hurumende iri kuti haina mari. Asi hanzi nevatereri mari yekutengera madzishe motokari yabva kupi?
Icho kwa di icho chiri kutaurwa nyika iri kutambudzika. Asi kana tatarisa na mashe ane kodzero nekuda kwekuti zviri kubva mubumbiro remutemo. Asi kana taitwa chiri chisingabve mubumbiro remutemo tinoita dambudziko nekuda kwekuti tinenge taakuti zvabva pati. Hapana asiri kuziya kuti the economy is bridging. Munhu wese ari kuzviziva. Chikonzero nei madzishe nguva yose inenge vakanyarara. Vanga vachiziva kuti kutambura ikoko. Atimbotarisaniwo kuti madzishe acho anga akapedzesera kutengerwa motikari rini. Vamwe vacho vachiinadzo here kana vainge dzakabvunge vatengerwa. Basa ravo kana vachida kunzi variti vanoriita seri kana vasina chekuitisa. Ndishe anotarisa dunhu, anoita zvese, vanofamba nzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotevedzwa. Isu hatisi kuramba kuti zvipatara hazvina mishonga, hatisi kuramba kuti nyika haina nzara, hatisi kuramba kuti vana vanoda kudya. Zvese izvozvo tiri kuti kana zvichikwanisa kuti tikwanise kufamba tichisangana tichionana tichikurukura, hapana chakaripa nekuda kwekuti kana tazogara tisisasangane oudza kuti aiwa handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa, handina kukwanisa kuenda kwakati nekuti handina chekufambisa. Zvinozotambirika here? Vanozoona here panyika vanhu varima vane vatungamiri vari kuvatungamirira? Zvikonzero zvirapinda venazvo zvakawanda sevanhu, asi tisati kana chimwe chinhu chaitika toti chaitikirei uyo angadai anga asina kudzi nekuti haana nguva akakodzera kana kuti nguva yacho haitiriwe kana kuti haana nguva akakodzera. Tiri kutaura kuti zvino zviri kuitwa izvi zviri pamutemo. Tikazvitarisa vanhu vavo vacho vari kutaura asi maMP ari kubva kudzimbo dzavo havasi kutokomberera kuti sei vari kutengerwa moto. Zvangaitika chete kuti izvi zvataurwa nekuda kweshoko rataurwa kuda zvikuru sekutaura kwamuri kuita kuti vanhu vari kuti sei vacharumbira vataura shoko rakadaro. Asi ndaida kuti vanhu vatore mazuva ataurwa namambo yekuti mambo ndimambo yechinhu chose, kana kiti, kana huswa, kana chii, zvinhu zviri pasi pamambo. Saka tozvikanganwa izvozvo tose vatichataura zvinhu zvatinotaura kuti mambo ane kodzero inosvika papi. Dambudziko guru guru randinoona nyika yedu yezvinozvi yazara vana vasina yaoneo ruzivo rwekuti mambo akamira sei chii chinombera kunzi mambo vanhu ivavo vari kutaura vamwe vacho ndanzwa vachitaura kuti mudhisha madhisha aishandiswa
nhare ishe chiota inenge yamboti dzimei tichaedza kuti tivabate asi vanga vachitaurawo kuti ntungamiri there might be a problem if you look at Zimbabwe's population right now composed of 60% youths and he says that might be a bit problematic because they might not appreciate the traditional role that is played by chiefs.
Indeed, just to be fair on the critics, many people from my reading from, these Facebook and WhatsApp messages we are holding here, people are saying it's okay to take care of our traditional leaders, but it is the politicization of, traditional leaders that they are up against. Sita ngiyazi lo mlaleli lapho
unamo goronga makadi mkoma namo
tiripo makadi kumwana mai
aiwa isturi nani mkoma namo nyairi mgango mainzwa ngati v18s
nawo yacho inoneka nepo kutangira nokuti chikazvitarisa kuti nyika iri kuchema chema kuti haina mari maindustry anovharwa kodai mari iyoyo yatorwa ikatenga mota iyoyo yakavhura kana maindustry kana maviri zvavo handiti vana vechidiki ava vaibatsirikanawo vakawana pokutarisa kuti tiri kumukirawo kundima asi ivo vanoona zvisina kukosha inini mubvunzo wangu ungava pana mambo chihotavo kuti kosei zvinhu zvakafanana nezvii zvokuti madzishe anowana zvavanoitirwa sei zvichingoitwa kana yava nguva yanangana nesarudzo handiti kukanda mafese mudziva here kuti vawane kubatira hove padhuze nokuti asi ini hangu kuti madzishe asapuwa motikari handinyanya hangu kuti nditi vapiwirwei asi nguva yavapuwa nenguva yatakatarisana nayo kuti hatina kana chatinacho asi tiri kuda kufadza vanhu vaviri kana vatatu ruzhinji rwevanhu ruchitambudzika kuvakadii kuvapa kana parana 2013 iko zvino unokuona kwokuti hapana imwe nzira yavangashandisa nokuti madzishe iwawa zavapuwa motikari vava nesimba guru rokuti madzishe achadedza masabhuku voudza masabhuku kuti ine munobata vanhu vamunavo ikoko saka basa richabatwa vabva iguru zvikuru ngatisazvitora nhando ndambonzwa zvangu vamwe vachiti motikari py asi imizivai pokuvhotera haipapo tiri kunyengerana ipapo vanhu ava vachashanda zvikuru asi kuti hurudziro yandingangopa ndeyokuti tikatarisa vechidiki takawanda zvikuru kuti isu tichigura mutauro wose uyu kana tikatarisa kuti pamba pana baba namai ndo vanoti takarwa hondo asi vane vana vavo kana vashanu kana kuti vatanhatu vana ivavo vakabatana nevamwe panext door zvichingoinda ndiona sokuti tinokunda zano yacho motikari vainadzo dzacho dzemadzishe dzavanenge vapiwa
tinotenda mukoma nhamo
zvakanaka imuye neusiku hwakanaka nebasa renyu
tinotenda zvikuru
state umlaleli I think uzava ngomlaleli wokugcina blessing because the clock is ticking we are running out of time silo mamdloli kwele Botswana kunjani mamdloli
ngaphila linjani baba Nkomo
hayi siyaphila uyizwile indaba mama singenele kuhle
ye ngizwile sibile indaba khona le ayikho right le abayezile ngoba yokuthi bathengele izinduna izimota ngoba sokukhanyelelwe ukhetho kulokuthi bancedise kwezinye indawo lapho okufuneka khona ukuncediswa kule ndawo ezinjengezibhedlela kanti induna yakithi elupane izaphiwa imota elupane umuntu angalimala kuthi uya kula ambulensi yokuyamlanda amapholisi uthi uyahamba uyaripota uthi uyabafonela ubabiza ukuthi sule problem lapho khona bethi akula mota kodwa induna yonisiphiwa imota uyabona ukuthi akuhambelani baba Nkomo
mhlawumbe bazazisebenzisa ukulincedisa ukuncedisa izakhamizi
Hai vela zikazi kusebenza anti vele balezi mota bahamba ngazo konke la MP. Anti balazo vele mota bahamba ngazo anza izibone vele kuthiwa hamba lethathi mota ka MP lethathi umuntu oselinde endaweni nje. Angaze ngubone. Abantu bahlala bethwele nzima kuphela kuthiwa kula ambulance akula mota yama police. Sonke isikhathi akula ambulance akula mota yama police. Uyabona? Abantwana bayadubeka njengakithi esigabeni sakithi elifani kula bantwana abaningi kakhulu abazintandane abanye vele bafunda nzima bayaxotshwa lesikole umuntu ekwazi ukuthi ugogo ekhaya ngale vele kasebenzi kala mali bamxotshe nje ukuthi kabuyele ekhaya ayebuya lo gogo lowo azochaza ukuthi wayengabhadala esikole konke lokho izikhathi zokuthi uhulumende ngabe uthatha imali ezo wabuyisela imali ye-social welfare eyayivele ikhona iphiwa abadala nezintandane imali eyombe yacina kumbe yacina ngamo 90 something ngabona izalukazi kaziyiboni noma ungaze ukuhambe uthi uyabuza bakuthethe ihambe eharare uyahamba ngani eharare wena uvele udinga uncedo olupani khona kula ma-ofisi elupani uyayibona ukuthi injani indaba yakhona
hayi siyayizwa manyathi isikhathi isesesidliwe ngumangoye siyabonga ngokungena kuhlelo ma
hayi mbongile kakhulu la
ngumamdluli lowo isikhathi sesihambile bakithi sokusela imizuzu emihlanu kuphela ukuthi uhlelo lwethu luphele mhlawumbe unemwemtelelo
tinenge tinemwethi navagogode makadi hayi watiri nani zvedu nguva yedu sekutaura kuri ita mutungamiri inenge yatifambei ngati tigaga taurait inzwa
ndinoda kuti gaga richiti madhishi avaya asingafanira kupuwa muzarike zvinezvi zvekuti handitivadi handiti vane chikwa zvikwangwani zvanofamba vakaisa pabimbiri zvekunyuvauti shirinzi zvinoita achikwira mabhazi avabhadhari saka vopuwazve motikari zvehere iko vasingabhadhari mota idzi vadai vangotenga ambulensi vaida vatenga zvimwe zvinhu zvinobetsera pabhulici saka ndomaonero angu chete hasi kuti tinovavenza kuti vapuirwe nezano asi kutii kuti isu vane zvikwangwani zvavo zvinotiradzi kuti dzavo idzizi
Asi kavari kuti hongu vanenge vaine zvikwangwani zvekukwira mabhazi mahara asi kune dzimwe nzvimbo ka dzavanenge vachifanira kutonga nyaya kunenge kuri kure kana kuti vachida kufambirawo kuona vanhu vari mudunhu ravo nekudaro vanenge vachida kamotikari
mukanyatsa kuzvitarisa vanhu vapuwa motikari idzodzidzika handiti ibhulawayo kai
aiwa munhu wese madzishi ese
mukanyatsa kutaura nzvimbo idzodzidzi vamwe vari mudhuze ndichitoshandisa mudhuze imomo saka ngade vamboshandisa transport yezvikwangwani zvavo
aiwa tinotenda zvikuru vagogode
sihambileke isikhathi lapha blessing njengokutsho kwethu silwa umlaleli wethu omkhulu lapha ubaba umambo ngamafitshane baba mambo mhlawumbe ungathanda ukubingelela isihlobo labangane nje ngomzuzu owodwa ngoba balalele lamhlanje ufikile phela estudio 7
Okay, naita basi. Ndinokumbira kukwazisa sabhuku wangu Jonathan Mazodze, pamwe chete nomukoma wangu Joseph Bhule vari kugokwe, ndichikwazisa vo vatete vangu vari kwamurewa, vose ava ndinoti kufara handichaonana ndichikuuya kumusha mwedzi unotevera.
Siyabonga baba mambo enda our last comment comes from ufanele Kingdomite Tulani Dube oti yena imota ngezani kungela migwaqo hanzi ko moto karindedze pasina migwaqo
that's a good one and of course pane vamwe vanga vanyora takwanisa nguva yekuti tiveregedzese asi kuna ana nyasha ari kuti ndinokupai nhamba dzangu hambondifonere next time tichatangana nyasha ndtungamili and also have dudzai mhlangano kuti ndobasa rezanu PF rekuti vanotengera madzishe motokari sarudzo dzaakuitwa tinashe Diamond Kandeni anoti vakangwara havana nhamo of course I think those are some of the comments that we heard from those who are following us on our Facebook page, on WhatsApp, our radio listeners. But Ntungamili, since time is not our best ally, let's take this opportunity to thank our guests this evening. Thank you to Mr. Michael Mambo, our in-studio guest. Thanks so much for coming. We appreciate it. And our
number one listener, no doubt. And thanks also to MDCT spokesperson Obet Gutu. And we also had Chief Edson Chiwota. Thanks to our viewers, our callers, those who sent messages on Facebook and WhatsApp. I'm Blessing Zulu.
And I'm Tungameli Nkomo. Good night, Zimbabwe.